Zedan Barizuno, Kwakabere Grangwina. Nokuti mishano gara veruzhinji haizikusvika, especially kune maforeigner zvakaita sesu. Plus hezvino ndichamonzwa maripoti ekuti mutaunhu umu iri kutaura kunoku mashops emustreet inonzi West, inova ndo main street yakafanana ne First Street kana kuri muZimbabwe. Mashops ese kutaura kuno avharwa nokuti malocals vabata nawo about 200 vakaenda kumashops ikoko vatanga kuataka mashops ari owned nema foreign nationals, especially my Ethiopians and my Somalians. One of my shops are anotengesa blankets and zvimwe zvakadaro daro. Ndo vanga vakwatakwa nema locals. Saka maforeigners vaivazotira kuda kudzoserawo zviri pavatanga kuita the red confirm person kupazoya mapurisa. But situation iri mudebeni kutaura kunoku haina kumira musi.
Pane yambiro yamuri kupiwa here nehurumende yeSouth Africa kana kuti pane protection yamunopiwa here imi sevagari vasiri veimomo vanobva kuZimbabwe?
Protection jaya hapana. Isusu tinge takutongopana nawo yambiro. Chingoo sekiletwa ma message kana information tanzwa information kwakati kwaitika zvakati. Tupaona ma messages pa WhatsApp kuti kuti tambe takachenjera. Plus pane nzvimbo inonzi Clearwood inogara vazhinji futi iri kudhuze neku CV inonzi Clearwood area vanogara vadebera vanoiziva. Iyoyo futi ine maforeigners vakawanda futi masikatanaya futi mashops avharwa futi kutaura kunoku mashops ese business hapasisina. Vanga vakatageta mashops ari foreign owned. Pane mapakistan aripo, pane maethiopians aripo. Plus pane maflats aripo anogara maforeign nationals. Vanga vatotageta saka chanja katotsvaya futi kuClearwood iko kutaura kunoku.
Pavanenge vachiuya vanava vamuri kuti vagari veimomo muSouth Africa vachishunguru za vagari vasiri veimomo muSouth Africa vanenge vachiti chii? Vari kuti ivo nhuna dzavo ndedzei?
Vari kungotaurawo maproblems avanosanganawo nawo nokuti makatarisa maitikiro azviri kuita ndeyekuti zviri kunyanya kuafekta misha inogara veruzhinji. Malocals vanozobremawo isusu maforeigners kuti tovatorera mabasa plus vamwe vavo vanenge vachiti mukutora vakadzi vedu asi mareasons avo haasi jeni nokuti ivo havadi kuseenza.
Saka imi apa muchaita sei? Mune pfungwa here dzekudzokera kumusha?
Zvakaoma, kunonzi kutsva dumbu nemusana nekuti kumusha kwacho hakuna kumira mushe sezvamunoziva.